Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kurume 3/2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe iri kugara yakatarisa vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabva kunyika dzose dzine vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus. National Mine Workers Union of Zimbabwe inoti mari inonzi yakawiriranwa pakati perimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi ishoma zvekuti iraramise vashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vanoti vari kugara vakatarisa vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabva kunyika dzose dzine vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus. Chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu pasi rose. Dr. Mnangazira vanoti muZimbabwe hamuna kana munhu mumwe chete ati abatwa nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Mnangazira avo vanoti vanhu vashanu chete ndivo vakambogara muchipatara cheWilkins muHarare asi vakawanikwa vakachena.
Rine gurupu rekutanga vakufanira kugraduata kubva pasurveillance iyoyo. Takatotanga kuvaona musi wechishanu, musi wa28 nekuti vakanga vatopedza 21 days dzavo dzesurveillance. Saka tiri kuti vamwe vachipindawo musystemu yacho, vamwe vachibuda kana vakwanisa mazuva atiri kuitedzana navo akwana. So kana tisina kugutsikana kureva kuti kana paine zviratidzo zveurwere pamunhu abva kuChina kana rimwe dunhu rine maconfirmed cases ecoronavirus, chindivo vatiri kutivapfuure nekuWilkins Infectious Disease Hospital. Mumazuva mashoma ari kuteera vekubulawayo kuTony Grove vachange vagadzirira zvakare kutambira vanhu ivavo, nekuti havasi vaenzi kana kuti vauyi kuZimbabwe vari kungouya nekuHarare. Tine maports of entry tingati masere atinoti ndiwo ari major ari kudhila nevanhu vanenge vafamba rwendo rwekubva kuChina kana mamatunhu ari kuripota coronavirus. Nekudaro kana paine kakusagutsikana maringe neutano emunhu abva kunzvimbo idzodzo, tiri kuti ngavapfuure vachionekwa nevakatrainwa case management yecoronavirus, vowana mukana wokutestwa kuburikidza nekutoendesa specimen kulaboratory. Izvozvo ndo zvinoita kuti tigutsikane kuti zvechokwadi munhu haana utachiona hwecoronavirus.
Zvii zvamungadawo kuudza vana veZimbabwe nezvechirwere ichi, vanofanira kuita sei kuti vagarewo vakachenjera?
So tinotenda neiwoyo mukana wokuti tifudze mashoko kumhuri yeZimbabwe kana vamwewo vari muZimbabwe vasiri maZimbabweni kuti coronavirus sekunzwa kwatiri kuita nemaripota atiri kuwana chirwere chakaipisisa zvikuru, asi chinodziviririka kuburikidza nematanho atinogara tichingotaura, nekuti personal hygiene, respiratory hygiene, uye kuti kana munhu akarwara akurumidze aonekwa chirwere chisati chagodza. Kana tokuti personal hygiene iko kugeza maoko, tikuona kuti vanhu vazhinji vari kungoshingirirana nemamask hongu izvi idroplet infection inokwanisa kufema. Asi chikuru kuchengetedza nharaunda dzatiri, uye kuti vanhu vasagare vakamanikidzika vakawanda panzvimbo diki.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Mnangazira, vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vashandu vemumugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe rinoti rinotambira zvaro mari inonzi yakawiriranwa pakati perimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi reassociated mine workers union of Zimbabwe nevanomirira vemigodhi vechamber of mines, asi richiti mari iyi ishoma zvekuti iraramise vashandi vemigodhi vanonzi vakabvuma kuwedzera vashandi vavo mihoro, izvo zvakakwidza zvichakwidza mushandi wepasi kubva pamadhora chiuru nemazana maviri kuenda pamadhora zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi mashanu pamwedzi. Mutungamiri weNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaNdodana Stole vanoti mushandi akawedzerwawo mari ichibva pamadhora chiuru nemazana maviri kuenda pamadhora zviuru zvitatu nemazana mana anenge awanawo pekutangira. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kutambira kana kusatambira ndozvinenge zviripo, asi tinenge tichitaura kuti mari iyoyo maybe munhu akawedzegwawo mari ichibva kuma1200 ienda pa3400 inenge iri starting point kumunhu iyeye anga achingowana mari shoma shoma, anoona sekuti zviri nani because aita maybe 2 steps ahead, but mari iyo haimbokwani zvachose. Tichingotarisa kuti mari ikwani.
Yamunoti imi mari inokwana inenge iri mari vastore?
Ya, kana chiti mari inokwana tikatarisa background kakuti vanhu pavanga vachihora mayusa avo ka mari yapa yakachinjiwa kwauya SI 142 yaka mari yakangochinjiwa zvoikadzoserwa kumabhondi iyo yanga iri mayusa. But ndiri kuti kana kune munhu anga achihora kana kuti $1000 iri yusa, mari kana yakonvete kana pa10,000 zvinoita zviri nani because teta reita mari iya pane kutingoidzosera iri 1:1 kubhondi iyo yanga iri kuyusa. Saka munhu akatangira kana kuma10,000 ka zvingatombovawo nani.
Imi sangano renyu riri kupindawo here munhaurirano dzemihoro idzi?
At the moment hatisisi kupinda kunyaya dzemanegotiations because kune zviri kuitika, kune politics dziriko ikoko, but tiri kurwisa kuti tipinde zvekuti anytime tinenge tiripo kune politics dzezvitambika.
Saka imi zvamunee muchishuwirawo kuti dai zvaitirwa vashandi zviri kuzotambirwawo sei, munozvisvitsawo sei kumushandirwi?
Isi zvatiitako tiazani zvekuti chetu taisa macompanies do pachinegoshietiwa panhingirikini kuNEC ka, but tikaapproachawo macompanies tichaona navo kuti chiona haima wanira muri kuita chiona kuti mushandi ari kutambura sei, ndo zvatetsita idzaiwo kusvitsawo mushandi apo. Saka vakatenda ivavo ndo zvichinzi kana chero NEC mari inenge yawedzegwa iyoyo vanenge vachitiwo the sky is the limit, kana mukuru achikwanisa kuwedzera nedarika ipapo anowedzera. Saka isusu tichitaura nemaemployers direct.
Sangano renyu vastole rine nhengo dzakawandawo zvakadii?
Ya, nhengo dziripo dzakati wandei because ngatiasai zvino kuti tine nhengo dzedu na zimplasi unki hwange kumimosa tichina. Saka vanhu vatinawe zvinouya over 10,000 but we still need more because makambani mazhinji madiki akadownsize akadzinga vashandi. Saka ari kunyanya kuoparata ndovatiudhiya nawo izvezvi, ndosaka mtiona namba yedu isina kunyanya kukura.
Ndeapi mamwe matambudziko ari kusanganawo nevashandi vemigodhi parinhasi?
Ya, ndingati dambudziko hombe ndiroro remari plus migodhi haisi kunyatso maconditions ava vari kushanda nawo haasi kugutawo vashandi. Vanenge vasikunyatsotarisa nyaya dzewelfare yemushandi kuti mushandi ari kushanda sei, ane zvishandiso zvakakwana here pabasa. Saka anesina zvinoita zvakakwana pabasa zvogona kukonzeresa zvirwere vakaita vana nyumokoniosis vana TB because kana vasingacheki vashandi vaya regularly atinoti mamedical checkups aya munhuye anorwara zvokuti kana abuda basa zvezvi munhuye hamburarami kwenguva. Kazhinji vanhu vemugodhi akangobuda basa chete anongopedza kana 3 months 4 months wadofa because anenge abva nechirwere kumugodhi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaNdodana Stole vari parunhare kuzvishavane neStudio 7. Sangano rinomirira vanhukadzi nekurwira kodzero dzavo reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti zvinhu zvese zviri kunetsa munyika zvinobata madzimai nevasikana kupfuura vanhurume. Mukuru wesangano iri Muzvare Stabile Dewa vaudza Studio 7 kuti nguva yekuti vanhukadzi vatungamire yasvika sezvo Vari kutonga vachitadza kugadzirisa zvinhu zvinonetsa vechikadzi muzvarede wavati vechidzimai nevasikana vave kuda kuzvimiririra vachiti vanasikana vanofanira kuiswa mberi uye vapihwe mukana wekutungamira. Regai tunzwe maperero aita hurukuro yedu namuzvare Stavile Dewa.
Tikatarisa proportional representation PR system E. Iri kuti out of the 210 maseats aripo kuconstituents, pari kufanira kuedwa 60 mamwe maseats aya atinoti isusu ndeye mumhepo, haexisti maseats aya. Sezvanambotaura zvekuti maMPs acho haana access kuCDF, haana access kuconstituency, maconstituencies acho akakurisa, it's very difficult for madzimai kuti ashande umu. Asi isusu tikati within the 210 maconstituencies atinawo, let's reserve kakota within those 210. Izvo zvinyika yedu haina mari. We cannot continue extending parliament tichibedena the fiscals, tichibedzena ma taxpayers mari yavo ichitorwa ichinotengera vanhu motikari nema ma salaries nema allowances ema MP. Isusu ngatitokatai instead of kuto increase ma members of parliament edu atinawo.
Izvi munoda kuti zvigadziriswe sei?
Ndopa tuku proposa kuti kana tichida kukontinua nekota, kota yedu ngaichibva pa30% ende pa50%, tichiweka on mamodalities ekuti toreserva seima seats 105 muparliament and half of 1958 kulocal government. Kana tichakwanisa kuita proportional representation tichizanganisa nefirst past the post, as long as zvichitibatsira kuachivha gender equality, ngatiitei izvozvo.
Madzimai ari muparamende ari kukutsigira here mune zvamuri kuda kuti zviitwe?
Sezvamunoziva kuti it's very difficult kuti tibude neone position yemadzimai agara arimo muparliament, because problem yatiri kuita ndekuti semadzimai hatisi kutarisa the bigger picture. Ukaengeja mudzimai aripo izvozvi paPR, anokudzwa kuti ari kuda kuti PR iextendwe, because anenge achiona iye ari iye aripo, but haasi kutarisa kumberi uku kwatiri kuenda, kuti tiri kudawo vamwe vakadzi ende vagara vacho varimo vashoma, kuti zvinhu zvatiri kuita izvi zveconstitution tiri kuitira vana vedu, tiri kuitira hama dzedu, sisters edu, tiri kuitira shamwari dzedu. Saka isusu ngatiregei kuva selfish as madzimai kungoti ndini ndirambe ndiripo. Ngati open ma opportunities anoallowa kuti instead of getting 30% of women in parliament, we can actually get 50%.
Icho chamunonyanya kushora paproportional representation chii?
Izvo zvitikatarisa pastatistics chaiwo chaiwo PR yauya iyi muparliament, nhamba yemadzimai iri kutoita shoma, iri kuelectwa kumaconstituencies instead of kuwedzera. Muna 2013 vakadzi vakaelectwa vanga vari 26 kumaconstituencies through the ballot, but muna 2018 vakatodzika vakasvika pa25, because tiri kuona vakadzi vachivharirwa kumaconstituency vachinzi isusu takakupai chi PR. So isusu sewaupi tiri kuti semadzimai ngatichenjerei kuti tarisei kuti ari kunyanyopushira for PR kumapolitical parties ndiani varume, because zvinova benefita vanobva vativharira space kumaconstituency vongoti endai kuchi kuPR.
Sekuona kwenyu, munofunga muchabudirira here mune zvamuri kurwira?
Sewaupi tiri kufara zvikuru nekuti tiri kuona kugamuchirwa kweproposal yedu nekampeni yedu yatiri kurana, iyo inonzi hashtag let's go 50-50, hashtag touch not our constitution. Tiri kuwana a lot of buy-in, especially from mapolitical parties akawanda, from aspiring women leaders, even from parliament, from the gender commission, from other women's organization, from civil society, from the media. So tida kungoramba tichingoshanda, tichingofamba, tichingo raise awareness ma constituencies, ma communities kwedu, kunyanya nevarume, even varume tirikutova engage vachitozvinzwisisawo, because nyaya yegender equality haise madzimai chete, even varumewo tinofanira kutova engage, and tirikutova engage and tirikutofara kuti vari kutozvinzwisisa. And isusu tida kumobilize ma Zimbabweans kuti handei neuwandu hwedu parikuvhurwa ma parliamentary public hearings pachaitwa kuma provinces ese ari 10, tiende tino reject constitutional amendment iyi, specifically section 124 extension iri kuproposwa iyi yegender EPR quota system tichiti isusu tirikuda gender equality tirikuda 50-50 yakwana nguva yekuti semadzimai ngatisumukei titore ma leadership positions ese kubvira ku council kuma MPs ku cabinet lower level kwese kuma communities yanguve yakwana nguva yekuti tizvirepresente tega nekuti ma challenges atirikutarisana nawo hakuna magetsi hakuna mvura vana havasikuenda kuchikoro kuma hospital hakuna mishonga ma challenges ai anonyanyo face kwa nevakadzi nevasikana so it's high time tazvi representa tega and so tirikuti pa 50-50 apa percent up ngati includewo my young women apindewo achitora ma leadership positions
muzvare stavile dewa vari parunare kuHarare ne studio 7 tombotarisa zviri mumapepa nawu Daily News rinoti paramende yashedza vadzidzisi nevakuru vakuru vezvedzidzo kuzokurukura pamusoro pekukwidzwa kwakaitwa mari yedzidzo muzvikoro zvepamusoro. MuNewsday, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemukati menyika vaMike Madiro vakaudza Sineti kuti musindovela mega vanhu vanosvika makumi maviri nevanomwe vakaurawa nemashurugwi kubva munandira gore rakapera kusvika pari nhasi. Chronicle rinoti Zimbabwe Revenue Authority yakabata michina inofanirwa kuenda kuchipatara chemupilo ichiti inoda mari yemutero inoita zviuru zvitatu zvemapondo. Muchikamu chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzirai kuti vatereri kuti vasashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Kwazuva yevashamara revisite 7 makadi vana mukoma blessing zulu vana ndanoka wande vana rejoto makadi yapo nokutenda ine chirongwa chamunotipa tinokutererai zuva nezuva ine zvangana angu zvakawanda zvekutaura nokutaura angu pamusoro papasta avo papasta Baloi jitaa ndinokutendai nedzidziso yenyama pakuwai nokutendai rambai makadaro ndokunozokudzidzisa uko mudzidzisa wai kuti tisarasika dzizive kuti chichinozokunamata chichinodiwa pakunamata saka ndinokutendai pasta nemashoko enyu makukutu andibata pakati peana yangu kuti musare zvakanaka ndine madzibaba knowledge kuti musare nemuve nezvara kanaka
pastudio 7 apo makadi vanhu vezano vangaitawo zvavari kuita asi pasirese hapana asiri kuziva kuti vamunangagwa havana kuvhoterwa and havana kuwina maelections vari kutonga nedemo ndosaka vakatenderwa zvirango ungati hako ndii ndiri kutonga uchitonga nedemo handiti asi pakuti ugadzise zvinhu zvemunyika zviri kunetsa haukwanisi handiti vanochema kuti zvirango zvakaiswa mushure mokunga tatora minda tapa kuvanhu vatema chiri maika imi minda yenyu munochemerei nemasanction ifurenyu munaro handiti nyika ndeyenyu chiitai zvinhu zvemunyika menyu handiti ndo zvaimbotaura mazuva aya hatinei nemasanction andakatemerwa isusu tinoita zvinhu zvedu ngavaite zvinhu zvavo muzimbabwe imomo ndiye ari takahwina iyo munangagwa saka ngavaite zvinhu zvavo muzimbabwe imomo avo vari kuenda vachinoratidzirawo kumba kwana jobs kara kwana bita vachitanzi ndo vakaita kuti zvirango zvivepo havazivi nevanoda kuronga kuenda kumba kwachamisa havazivi vari kutyai kuenda kwamunangagwa handi vamunangagwa ndova ari kutonga nyika ndovaita kuti nyika ite mamupembe zvayaita kudai so ngavaende ikoko kwamunangagwa ikoko vanoo vakamisasa vagare ipapo ndo zvazvinongoda chete kwete kuti hanzi mdc ndoyazvodai mdc ndoiri kutonga ya ndatenda zvangu ndoitwa zvangu baba atanya ndiripo papretoria
apo pastudio 7 apo tinokumbirawo inini handizivi kuti pano pastudio 7 pamunongoti vanhu tauraivo maonero enyu handiti imimi sei muchizosarudza vanhu rume tinokuteererai zvenyu kazhinji munongoisa vanhu rume sanhasi mande maisa vanhu rume chete vedu vekadai muchishandawo masaidhi ose musabatawo vakadzi pasi pasi inini ndopane nyaya yangu kuti tinongoisa maaudhiyo edu zveda hazvitaurwi asi zvevanhurume zvotaurwa tinzwe iwe ukoko kustudio 7 tinotoriwo nemazana anokwanisa kuvaka nyika. Tatenda hangu.
Halo vashamarari vese vestudio 7, notenda chaizvo nenhau dzamunotiite penyurira. Ine rangu zita ndinoitwa Mazana Mazana, ndiri muno muPretoria, mushandobva kumasvingo. Ndandida kutaura hangu pamusoro pevanhu vezano avo vanongogara vachishora vanhu veMDC vachitadza kuita zvinoita kuti nyika ienderere mberi. Basa ravo chete nderengodzingirirana nevanhu veMDC vanova vasirivo vari papawa. Vanhu veMDC havasi vari kutonga, ndo vakatibvutira masimba zvechisimba, asi kutonga kwacho havachagoni. Vanhu vari kufa muzvipatara, hakuna mishonga, hakuna mabasa. 95% yevanhu vemunyika medu havashandi, asi ivo basa ravo hatirivoni ravanoita. Basa ravo ringori pakushungurudza zvizvarwa zvenyika. Zvinova ndizvo zvinoita kuti vave pamapozisheni avari nhasi, vabe mari yenyika, vabe mari dzedu dzavari kuita kuti vatirovere mari dzedu. Havana chinhu chavanokwanisa kuita varume avo vemasikafa. Ndatenda hangu.
Makadii makadii vakomana pastudio 7 apo. Tinotenda nenhau dzamunotipa, asi makutitsingira nhau dzedu pavakomana anoti vanhu vese vanotumira maaudios. Makaisa kachirongwa kevanhu avo vaakuita zvekuimba, saka chirongwa chedu chaganhuka chemaaudios chachipfupi. Makambei muchichiita zvakanaka chaizvo, vatanonoka hwandi apo. Zvino makutiganhurira wanaiwo rimwe zuva ramunoburitsa vemusic avo vachitaura zvezvemusic yavo, kwete kuzvipfanyidzira kuti zvikwane paawapo. Chechipiri, musape bavanhu vezanupf nguva yakareba. Vana Mutodi nana Gakanje nana Chirugadzira Chirumanzu nana Kindness Paradza, vanhu vanotaura zvinhu zvinorwadza, varivo vanenyi utungamiri hwezanupf hwaparadza nyika. Enezvi konzi kunoda kutorwa mari kumasivhu 7 kuchida kunzi kuwakwe zvekuitira mapurisa nemauto, yeti ndo vanhu vari kuparadza nyika. Ichoo chimwe chibato icho chiri kunzi chinotaurisa zvouori. Chizanupf pachacho hachingafumbunyuri vamwe vanhu vakaita uori. Saka hatidi kupedzerwa nguva nekuitirwa nezvinhu zvisina nebasa rese. Ipai nguva yakareba kuvanhu vemdc vakutaurire nyika nevakagara panyika vese pasi rese kuti vanhu vezanupf vari kuondonga nekuuraya upenyu hwevanhu sei mukati menyika yezimbabwe. Tiri kubirwa mari nevanhu ava mani. Zvinotirwadza mani. Ndini Jokonya Jokonya, umwe wevamwe Jokonya, ndiri pano pamuzanzi.
Nehangu handinangu mashoko akawanda zvora nhasi. Tinoda kungotenda hangu mukoma anonzi Munashoyo. Ndakaona semunhu anokwanisa kutaura ake paredhiyo, nyange achitaura ake achitsigira ake bato rake, asi mataura ake azonyanyotirwadza. Pachikumbiro changu chati kuti adzidzise madhara mamwa anombosiya naBilifi Gaura nanachuma nanamutodi kuti kunotaurwa sei. Unofanira kutaura kuti munhu ateerewo nyange asingakutsigiri asiriwe bato rako, asi munhu unokwanisa kukuteerera achikuzvisisa zvanokuitawo. Zvino ana Bilifi Gaure kana vakauya apa paana ngaitotomboteerera kana kawani. Ende totobva tatodzima nemaredhio acho kana Gaure vauya nanachuma anamutoda. Dai vatodzidza kubva kuna munacho kuti kunotaurwa sei, kwete zvavo zvanotiitira ana Gaure nanachuma namutodi zvokungohukura kana vauya pastudio 7. Vanofanira kudzidza kubva kuvana. Ndatenda zvangu.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7, asi nei nechokuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8 PM papeji redu reFacebook reVOA Shona. Muchirongwa chanhasi tiri kukurukura nevechidiki vanoita zvekurima nezvenyaya yenzara iyo yapfunya chisero munyika. tiudzewo mure Zimbabwe zvinhu zvakamira sei munharaunda yenyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Mure Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection nhasi manheru na 8 PM.
Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Senator Amy Klobuchar avo vange vachikwikwidzira mukana weDemocratic Party kuti vazopinda musarudzo yemutungamiri weAmerica vazivisa kuti havachaenderera mberi nekutsvaga rutsigiro. Nezuro vaimbovemeya veguta reSouth Bend mudunhu reIndiana vaPeter Buttigieg vakazivisavo kuti havachaenderera mberi nokukwikwidza. Vaviri ava vabva vazivisa kuti vave kutsigira vaJoe Biden. Pari zvino vatatu vari pamusoro vasara ndiva Biden, Senator Bernie Sanders naSenator Elizabeth Warren. Kuti tinzwe mamiriro aita zvinhu mubato iri, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzi wepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna.
Kumadhemokrati vakatanga vaine vaida kumira, ndingati vanga vari about 10 vanga vasara makandidati, asi vari kuenda vachipera, vamwe vachibuda. Saka nhasi taona vamwe vaviri vachibuda vakaita sarudzo svondo rapera. Vamwe vanotwa vana Buttigieg na vaKobja maikobja havana kuita zvakanaka, saka nhasi vabuda vakati vari kuindisa sarudzo ravo kuna vaBiden.
Saka kana makatarisa kubuda kwavari kuita vachiita umwomwe kudaro, zvinoreva chinyi kana takatarisa pane vasara vacho vese?
Vamwe vari kutemba kuti kubuda kwavaita kuchabatsira vaBiden, nekuti semaonero avo ivo ndeyekuti vanhu vavanga vachinyengetedza mavoters vanga vachinyengetedza same group remavoters. Asi ndisingazivi kuti zvichabudirira here zvavakatemba, nekuti ivo vaSandersvo vane vavo vanga vari second choice yevanhu, kuti kana ava vabuda vanoenda kuna vaSanders. Saka tichaona nechipiri kuti zvichabuda zvakadaro here.
Wamunoona sekuti ane simba rokukunda vaTrump ndiani pavaviri ava?
Ndinoona kunge vaSanders ndo vane simba, nekuti semataura avo muno muAmerica sarudzo rinoitwa nedivi rinenge rine energy, rine excitement yekukwanisa kuita kuti base yevanhu yemasapota ifare, iwanewo kodzero rekuti pane zvatiri kunovhotera. Kwari zvinhu ratiri kuona ndeyekuti vekudivi raSanders especially vechidiki, maminority vari kufara zvikuru nemeseji ari kuvataurira panyaya dzezvikwereti zvechikoro nenyaya dzehealth care. Saka ndoona kunge meseji iyi iri kuenergiza vanhu kudarika zvatiri kunzwa kubva kuna vaBiden.
VaCalvin Manduna vari parunhare muno muWashington DC nestudio 7.
Moyo wangu noreketa, unoda kukupepeta, love yako inofefeta, saka ndoda kukuchengeta, every day unoniseketa, sura rangu unojegesa, nyangwe zvikandivengesa, ndiwe wacho unonipengesa. Now it melts and so fast like the day. Me no now it's even in gunne. Oh, baby, when I see you,
penge penge, kambo kanobva kuna Titan. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvekare. Zimbabwe iri kugara yakatarisa vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabva kunyika dzose dzine vanhu vakabatwa nechirwere checoronavhairasi. National Mine Workers Union of Zimbabwe inoti mari inonzi yakawiriranwa pakati perimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi ishoma zvekuti iraramise vashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
So we seek out this.